Yeah, kuno kune moto unonzi campfire uri mu Butte County kuno ku Northern California. Nzvimbo yanyatso affectwa inonzi Paradise, California, iri about 20 minutes away from kwandiri kuno.
Moto uyu unokonzerwa nei?
Handisati ndakunyatsoziva kuti moto unokonzerwa nei, asi kuno ku Northern California ma wildfires anoitika kazhinji. California inosuffer ma drought ekuti hakuna hysterica, asi it's a very hot climate. Saka since season inonzi fall kana kuti autumn, mashizha emiti zvese neuswa hunoomarara. Saka zvinobva zvaita kuti chero munhu akabakidza light kana kuti akakanda cigarette, fuel load inenge iri muuswa hwacho nemumashizha hunoita kuti moto ukasire kuspread.
Tinogara tichinzwa nenyaya yemoto mudunhu reCalifornia. Sei ichingova California yega mamwe matunhu asingaite moto?
Ndinongofunga kuti nekuti kuno hakuna humidity yakanyanya, climate yacho iri very dry, hakunyanyonai stereki. Saka and kuno kune miti yakawanda, kune kunozikanirwa maforest akawanda, manational parks akawanda ari kuno kuCalifornia anongosiyiwa asingamanejwi. Saka ndozvinoita kuti pave neinonzi fuel load yemafires.
Tikatarisa moto inofira ikokoko makore ese, pane zvavangaita here kuti zvinhu zvakadari zvisaitika? Nekuti tinoona dzimba nemafaktari nezvimwe zvese zvichikuvadzwa nomoto.
Inyatsoziva kuti zvavanowanzoita ndezvipi, asi mafirefighters aripo anotoshandira maofficis aripo senge Department of Forestry vanoendesa vanhu, even mavolunteers ini tinoshandira State University vanogara vachikumbira mavolunteers ekuti vaende vachinobetsera kufaita moto wacho, zvese nekuwana mavolunteers ekuti vanhu vanenge vaevacuata vawane pekugara. Saka vanhu vakawanda munoku vanovhura dzimba dzavo kuti kana paine mhuri isina yaaffectwa nefire vanhu vanoti vauye kunoku vazogara. Asi kuti ndinyatsoziva maspecifics avanoita kuti vastope mafires acho handinyatsozivi. Ndongoziva kuti tine mahelicopter atinogara tichiona nemaaircraft atinogara tichiona.
Pari zvino pane vati vakuvara here pamoto uyu?
Handizivi vakuvara, asi vakawanda vatinoshanda navo and vakawanda vemumasurrounding towns valuza dzimba dzavo.
Iko zvinezvi kwakadini kunze?
Iko zvino kuma 5 PM kunoku, saka kwakusati kwanyatsovira. Asi kuri kungoita makore seaya anenge kwakuda kuita senge kuri kuda kunaya very very heavy storm. Zvaive zvinoita makore kana achiita senge kuri kuda kunaya, asi haazi makore emvura, makore ekutovhara inozidenga nepamusana pesmoke yacho, iri makore esmoke.
Asi mimi mugerenyu zvakanaka, hamuna kunyatso afektwa zvikuru?
Ya, inini kwandiri kunoku hatisati hatina kuaffectwa directly, but moto wacho uri kunzi uri kumuvha at the speed of 80 football fields a minute. Saka unless kana ukatostopwa moto wacho, we are still not out of danger. Saka tiri kungonamata kuti hausviki kunoku.